Vachiparwa chirongwa ichi mumusha weGlenview muHarare nhasi, sachigaro wesangano iri vashavo vachikomba vati dambudziko rokushandisa zvinodhaka rakura munyika semamwe matambudziko akaita seuori nekushayikwa kwemvura nemagetsi, asi vati dambudziko iri vanogona kurigadzirisa.
Chinangwa chedu isu takata nawo yedrug abuse kuda kuti tikwanise kubatsira vanana ava mayouth kuti vasiye zvinodhaka, notingobatsira chete uye kuti tivatsvagire zvekunge vachiita.
Vachitaurawo pamusangano wanhasi, amai Ruiza Maposa vati dambudziko iri radzika midzi mumba mavo zvekuti havachina mufaro.
Ndinosangana nedambudziko iri zvakanyanya kune mwana wangu mukomana anonzi iye. Mwana uyu ndinomuda zvikuru, asi zvaanondiitira zvinondinetsa mukurarama kwangu. Ndiye wandakatarisira kuti ndiye amudiki, anogona kusarawo pamba, asi zvino zvaakundiitira kwandiri zvandichinjira, ende pfungwa dzangu dzarasika. Uyezve ndine chirwere chemwoyo chakabva chanyanya nezvaanondiitira mwana mukomana.
Vanoti musangano wanhasi wavabatsira uye vave kuziva kuti vobatsirikana sei.
Zvino ndakati ndikuramba ndichimuropotera mumapurisa achidzoka, anoramba achiita. Mapurisa ndoita sei? Zvika nemwe mupurisa madii kuenda kuprotection, odha mubhomudzinga. Baba wacho akati kwamudzinga akagara mustreet anoitoita wesi. Zvino tiri kumbomutarisa kuti ndione kuti ari kuita sei, asi akungotaura kunge akurasika njere. Ini ndobva ndabuda panze ndosiya zvakadaro.
Vachitaurawo pamusangano uyu vange vakamirira chikamu chemapurisa eZimbabwe Republic Police chinoona nezvekurwisana nezvinodhaka cheZRP Drugs and Narcotics, Detective Sergeant Netikundi Zeza vati dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka ranetsa pasi rese, uye muZimbabwe vana vechidiki vane makore ari pasi pemanomwe vave kushandisa zvinodhaka izvi. Vati zvinodhaka izvi zvinokanganisa pfungwa, utano neramangwana revana, uye zvakakosha kuti vabereki vaone kuti vana havashandise zvinodhaka.
Vabereki, mukanzwa kuti mwana ari kuenda kupati, zivai kuti pati yacho yakamira sei. Kuna nani? Ndiana organizer? Iri kuitirwa panzvimbo yakaita sei? Nekuti vana vanoenda kumahofisi pati uchinzi mwana aenda kupetire pati.
Vaendera mberi vachiti chinorwadza ndechekuti vanhu vakuru ndivo vari kutengesa zvinodhaka izvi pamwe nekupa vana dzimba dzekuti vaitire misikanzwa. Vakurudzira veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa vese vanoshandisa kana kutengesa zvinodhaka, vachiti basa reZimbabwe Republic Police kuchengetedza zvizvarwa zvese zvenyika.
Kana imi muchiparadza vanhu vedu masitizeni vedu veZimbabwe, nyika yedu yamangwana, through the abuse of drugs. Mutemo kati munenga asuro kuti musunga. We are there to enforce
the rules. Detective Kundizeza vakurudzira veruzhinji kuti vatsvage mari nenzira dzakanaka, kwete kutengesa zvinodhaka. Zvimwe zvezvinodhaka zvinonzi zvinonyanya kushandiswa munyika zvinosanganisira mbanje, mutoriro, heroin, mishonga yechikosoro yakaita sebronchial syrup, pamwe nemishonga yekuchenesa ganda kana kuti skin lighteners. Dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka munyika rinonzi rinogona kunge riri kukonzerwa nekuwedzera kweurombo nekushomeka kwemikana yezveupfumi. Vechidiki vakawanda munyika vanonzi vave kupinda mudambudziko iri vachitsvaga zvisimudzira munguva dzekuoma kwezvinhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.